Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 14 Mbudzi 2023. Makatirira kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mutumbi wenhengo yeCCC Bishop Tafumane Masaya vakapangwa nemusi wemugoverera kumavhuku wakawanikwa mumapurazi eAkuchuras. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoshora kubvutwa nekupondwa kwevatsigiri vemapato vanopikisa. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti Zimbabwe isazvirova dundundu ichiti zvirongwa zvayo zveupfumi zviri kukonzera kudzoka kwezvizvarwa zvayo kumusha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi weimwe nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapangwa nemusi wemugovera.
Takatuma wakomana wedu wakanotsvaga munhu. Taona kuti mazuva awanda, maawazi awanda, umwe wedu mufundisi Masaya akapambwa asati adzoka. So taona zvakakodzera kuti ngatitume vamwe waende kunotarisa kumapurazi kunova kwakambosiiwa Jeff Carlos. Tikati mukuda chimwe mufundisi unoona wanga wakarohwa wakakuvara zvakanyanyisa. Saka regedzai tinotsvaga kana pamwana wanga wasungirirwa pamuti kana anything zvekuti pamwe watadza kufamba semunhu anenge akuwadzwa. So mukuedza kutsvagurudza munzvimbo, vamwe wedu vakaenda kunotsvaga mufundisi kwaChabwino. Pakazofonera vachinzwa kuti kune bhodhi yawanikwa kuparire Nyatwa. Ndokudzoka kwakabva kumapurazi vachinzwa kuparire Nyatwa. Wachisvika zvikanzi bhodhi iri pano asi munhu ari umu state yaari haichanyatsi kuoneka, asi aonekwa aine hembe dzemusangano weCCC. So pakuzoedza kutarisa vakazoona bhutsu yanga akapfeka jombo, nondo yakabva akapfeka jombo pamba neovhorosi. So hembe dzanga dzisipo. So mapurisa akuzodzoka kuRoadsview Police ndopavazoratidza hembe dzine mifananidzo yekumabvuku nemazita ekuti mabvuku tava taziva kuti munhu ndiye umwe anga ari pakati pedu. Bhozi yanga ine zita rangu, tisheti imwe yanga akapfeka yanga iri yekandidheti. Saka sakandidheti ndaine matisheti ataipa paelection. So takava taziva kuti ndiye munhu. So munhu akakuvara, munhu akakuwadzwa, akatemwa temwa nemabhemba. Zvinoratidza kuti vanhu vanga vari redi to kill and vanhu vanga vafambira mishini iyoyo. So tiri kunzwa kubatikana semhuri yemabvuku, takabatikana semusha. Vanhu vari shocked nekuti tingaurayirana here chichokwadi kuurayirana sarudzo dzemaby elections. So takabatikana semhuri yemabvuku Tafara constituency, takabatikana semhuri yeCCC, takabatikana sevagari vemabhuku tese.
Mapurisa pane zvakambotaura here pamusoro penyaya iyi? Uye impi hama dzomufi nderipi danho ravachatora pamusoro penyaya iyi?
Zviro pakaendwa kuchipatara nezviro pakaendwa nemwana womukomana mwana wamufundisi Masaya. So pakuedza kuongorora kuti ndi here, mapurisa akati hatisati aneta tayanza kuongorora kuti ndizvo here. So tichaenda kuchipatara nemhuri. Mai Masaya vanzi vauya adzimai vavo vatarisiwe kuti ndizvo here. So mukuedza kupfudziridza ndikufungidzirai kuti mapurisa achaita yatoti forensic audit, forensic vachitarisa kuti ndi here munhu iyeye, vachitsvagurudzawo semaongororo avanoita. But tamirira kuti adzimai vavo wazoendewo kuchipatara vachinoona patiri kufungidzira kuti ndiwo mutumbi wedu wamufundisi.
Ko bato renyu reCCC pane zvariri kuronga kuita here? Pane zvarambotaurawo here kuhama dzomufi nemwi vatsigiri vebato here?
Isu sebato tichamira nemhuri nekuti mufundisi vaimira nemusangano. So tichatungamidza mhuri pamberi, ndo inenge ichitipa maguidelines kuti tofamba sei. Asi isu semusangano tinofanira kunge tiri kuchema nekuti tsika yedu nguva dzose kuchema nevanochema. So tichange tiri panhamo tichibata pamwe chete nemhuri asi mhuri ndiyo inenge ichitungamira rufu tichitevera mashure semusangano zvakare tichamirira an official apart position after all my investigations kuti chii chakazoitika munhu tanza kugutsikana zvakanaka kuti munhu ashaya uyu ndewedu semuonera ataita asi tichazomirira official statement from the party leadership
avo vanga vari vanomirira bato reTCC kumapfukuta fara musarudzo dzeby-election vaFibion Munyaradzi kufa kutizwi vari Bharinhare kuHarare neStudio 7. Bishop Tafuma Nehemasaya vanofungidzirwa kuti vakapambwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori pamwe chete nevatsigiri vebato rezanupf zvichakadaro rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu rezimbabwe human rights ngo forum rinoti kubvutwa nekurawa kwevanhu pamusoro pezvematongerwo enyika kunofanirwa kumiswa vakafanobata chigaro chomukuru wesangano iri vawilbert mandinde vanoti vanhu havafaniri kushungurudzwa kana kupondwa pamusoro pezvisarudzo
vahwande sesangano rezimbabwe human rights ngo forum tinoshushikana zvikuru tichinzwa nenhau yekuti vamasaya avo vakapambwa vari kunzi vawanikwa vakatoshaya zvinhu zvinotitambudza zvinhu zvinotigumbura chokwadi nyaya yakadai inyaya yatanga tisingatarisire takagara tichitaura sesangano rezimbabwe human rights ngo forum kuti by now tanga tichifunga kuti tava mupost election environment and normally mupost election environment tinodzokera watinoti mumadefault settings tinodzokera paya patakajaira pekuti vanhu vanotanga kuverenga zvakare kuti paelections papapa achanga aripo in the next 5 years muna 2028 vanhu vomirira zvavo sarudzo vaino hope yeumamabasarudzo yangu bato richahwina uro zvichafamba sei asi for now vanhu vanenge vachiita zveupenyu hwavo izvozvi hongu taakuona marecalls ayo ari kuitwa marecalls akonzera zvino kuti kuchinzi kuve nebyelection kana kwava nebyelection todzokera zvakare mumudhu dziya dziya dzekuti tinotanga kuona political violence ichiitika
chii chamuri kuona apa vamandinde
chiri kunetsa zvakare inyaya yatiri kuona mukuongorora kuri kubva kupera kwaita sarudzo dzedu dza2023 idzi dzemusaugust 23 hatina kupinda matinoti mupost election environment yekuti we then get back to the peaceful ways of doing things as Zimbabweans. So izvozvozvo zvinhu zviri kutitambudza tiri kuchaya kuti chii chiri kuita kuti tingoramba tiri in a perpetual state yekuti senyika ticharamba tiri munyaya yemaelections. Tanzwa zvakare kuti mao marikozi ari kuuya asi kana zvokonzeresa kuti vanhu vafe zvinhu zvinotitambudza.
Sekuona kwenyu mapurisa ari kuita basa ravo nenzira yakakwana here vamandinde?
SengO forum, we call upon the police to be professional for once. Chokwadi nyaya yekuti svondo rakapera takanzwa vachiti hatina kuwana ripoti. Izvozvi nhasi vaakubvuma nekuti kwava nomutumbi vamwe vanhu vangani vachafa mapurisa vachiramba vachiti hatisi kuziva nezvekupambuka kwevanhu. Chokwadi, we call upon the police to do what is right, to be professional in the manner in which they handle these cases, the abduction.
Pane masangano ekunze ari kubetsera here mudambudziko rakatarisana nenyika iri?
Certainly, we call upon also the regional and international community to call for peace in Zimbabwe. Izvi zviri kuramba zvichiitika hasiri zvaitarisirwa nevanhu vese, hasiri zvatotarisira samasangano akazvimirira oga. Zvinhu zvinokuti we want peace in Zimbabwe and it's for everyone. No life is worth being lost nenyaya yematongerwo enyika.
Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mukuru muhofisi yekubudiswa kwemashoko muZANUPF vaFarai Marapira nezuro vakaudza Studio 7 kuti bato ravo harinei nezviri kuitika muTCC uye rakamirira kukunda musarudzo dzemaby-election vachiti mapurisa aripo uye anogona kutarisa munyaya iyi. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti kudzokera kuZimbabwe kunonzi kuri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kunogona kukonzera matambudziko mazhinji kuhurumende sezvo pasina mabasa uye kutanga mabhizimisi munyika kwakaoma uye kune zvipingamupinyi zvakaita sekushayikwa kwemagetsi nguva nenguva. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT inoti vanhu vakanga vambobuda muZimbabwe vanopfuura miriyoni rimwe chete vakadzoka kuZimbabwe mumwedzi mitanhatu yekutanga kwegore rino, vachiti vanhu ava vakadzoka kuzogara zvachose. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti chinhu chikuru chinofanirwa kutariswa ndechekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kuZimbabwe zviri kubva kupi, vachiti munyika hamuna mabasa uye kutanga mabhizimisi kune matambudziko ako anosanganisira kushayikwa kwemari yekunze, magetsi, huori nezvimwe.
Kuti tizvirove dundundu muZimbabwe sehurumende tichiti kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kuti zvikwanise kuuya muZimbabwe kuzogara zvichifoma mabhizimusi, tingava tinonyeperana. Zvekare ngatizive zvakare kuti chimwe chikonzero chaita kuti vokunze vawande pakudzoka kwavo muZimbabwe kupera kwemapepa okuSouth Africa, kana kuti tarisiro yekuti anopera yaigara ichitaurwa zvekare noruvengo rwanga rwavapo kuSouth Africa nezvizvarwa zvomuSouth Africa kuvanhu vokuZimbabwe chiindaikumba. Ndo zvimwe zvakaita kuti vanhu vange vachidzokera muZimbabwe vachinoti kumusha kuri nani kusina mai hakuendwe. Saka ngatisatiso vakauya nokuda kwokuti hurumende yaiti uyai muzoita zvipi nezvipi, atisi kuvavona kuti vari papi vachiita zvipi zvacho zvataurwa. Zvekare gwaro iri rabudiswa neZimbabwe National Statistics Agency dai rataura kuti zvizvarwa izvi zvaidzoka zvichibva kupi kwacho, tinatsokuvona kuti handivo here vaiva vari kuSouth Africa kana kuti vava vari kuBotswana vava kuuya kuzovhota, tione kuti vakawandira vachibva kupi kwacho.
Sei musingazvioni zvakanaka, profesa? Munoita semusingavimbi nevanonzi vari kudzoka.
Ruzhinji rwezvizvarwa izvi zviri kudzoka kuZimbabwe vari kudzoka vachienda kungondogara vamwe kumusha. Tinova tinoziva vari kuenda kunogara kumusha, vamwe vari kungondogara maguta matiri kudai kunzwa kuti umbavhwa hwati kurumbira nokuti havana zvokuita. Saka dai kuri kuti hurumende yatibudira pachena kuti vaya vari kudzoka vaya mabhizinesi akazofomewa akati akati, mabhizinesi akafomewa ivano vakava vari kunze atiunzira mabasa akadini, atiunzira mari dzakadini. Saka kuti tingotita zvirova dundundu tichitiso vazodzoka nokuda kwokuti hurumende iri kuti ngavadzoke vazoparticipata muikonomi ita zvipi, ngavachitibudira pachena, tinatsokuona kuti kuvandudzwa kwaitwawo ufumi hweZimbabwe novaigara kunze kwacho ndokupi kwacho, kana kuti tiri kutaura zviri mumhepo zvisina umbowo maoko edu kuti vadzoka vakazoita zvino musoro zvokuvandudza ufumi hweZimbabwe. Hatisi kuona kuvandudzika kwoufumi hweZimbabwe kungatenge kwaita mukurumbira wokuti hurumende ingazirova dundundu ichiti iyo zvirongwa zvayo zvokuti vanhu dzokai kumusha zvazobudirira.
Kwemakore mazhinji hurumende yanga ichitambira mari zhinji kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kudzoka kunonzi kuri kuita vanhu uku kuchakonzerei munyaya dzezvemari, profesa?
Kudzoka kworuzhinji rwokumusha kuchange kuchiafekta chaizvo mari dziya dzatainzwa nehurumende dzichinzi vanhu vari kunze vatumidzira mari dzakati dzakati. Ruzhinji rwese rwuri kunze urwu rwanzi rwazodzoka muZimbabwe, rwodarika irwo churu chavanhu chidzoka muZimbabwe. Vanhu ivavo ndo vamwe vacho vaitumidzira mari kuZimbabwe, hama dzavo mari ichipinda muufumi hwenyika. Zvino kudzoka kwavo muZimbabwe ruzhinji rwacho kusina zvokuita zvichaita kuti mari iya yaisitumidzirwa muZimbabwe kuvanhu inge ichiita shoma, ufumi hweZimbabwe huchinge huchiwedzera kuzokamina. Ngatizive isu kuti vanhu ivava chero vamwe vokunze vakava vauya vachida kuita zvamabhizimusi, kuZimbabwe kune zvakawanda zviri kuitika zvinoita kuti mabhizimusi asabudirira. Chikurukuru chacho chatinoona isu magetsi ari kushayikwa. Kushayikwa kwamagetsi kunoita kuti kuita business yatinoti the cost of doing business iwedzere muZimbabwe ikure, zvinozoita izvo kuti mitengo irambe ichiwedzera. Saka vatengi vanozoita vashoma. Maconditions ari kuZimbabwe pari zvino haasati anzi ati anaka kuti patinge tichiwana vanhu vokunze kana kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvinge zvichidzokera muZimbabwe kunotanga mabhizimisi anganzi anobudirira.
Kuti vanhu vagutsikane nezviri kutaurwa izvi, chii chinofanirwa kuitwa nehurumende?
Kuti hurumende ikwanise kutipwisa isu vanoongorora nezveupfumi hwenyika, ngavangoburitsa mabhizimisi acho akafomewa, ngavangoburitsa mabasa acho akagadzirwa, vagoburitsa zvekare kuti upfumi hweZimbabwe hwabudirira nechikamu chipi chinoonekwavo nomunhu unenge ari kumusha. Nokuti ndo pane mwoyo wangu ipopo pamunhu uri kumusha, kubudirira kwake murombo uyoyo ndo kunotiratidza kuti upfumi hwenyika huri kubudirira, kwete kubudirira kuvane mari vanazvo. Hazvina zvazvinoreva kuwandu kwavanhu vari munyika kana vane mari vachingoramba vachiita mari, vasina mari vachiwedzera kushayiwa mari.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Mutauriri webazi reimmigration Amai Memory Mugwagwa vanoti zvirongwa zvehurumende zvokukwezva vashanyi pamwe nekurerutsa mitemo yokutanga mabhizimisi zviri kukonzera vanhu vazhinji, zvizvarwa nevamwe kuti vauye kuZimbabwe. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, sangano rinoona nezvekubudirira reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC rinoyambira kuti vanhu vanoita miriyoni rimwe chete nehafu vakatarisana nenzara, pachizodiwa matani ezvekudya anoita zviuru gumi nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nemashanu kana kuti 18,915 tons pamwedzi. MuNewsday makare, chirongwa chekuisa magetsi mumaruwa chakatangwa mugore ra2002 chinonzi hachisi kufamba zvakanaka pamusoro pekushandiswa kwezvinhu zvisina kusimba, zvinonzi zvinodonha makore mashoma zvabva kudzikwa. Sangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ rinonzi riri kupindira muchirongwa chepfumvudza, richiramba kuti vatsigiri vebato reCCC vapiwe zvikwanisiro zvekurimisa kuHurungwe West. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanhu veStudio 7, handizivi kuti hamudzidzi makaita semunoramba muchindobvunza Farai marapira each and every time ene maanzaza anokupai anoti even valid. Vakadzidziswa kunyepa vanhu vezana zvekuti chero mukamubvunza chaanenge aona Farai marapira haabvumi, anongoti hatisati tanzwa vanhu bato redu ibato risingaiti mhirizhonga, president vedu vakataura nhema kuti pfu. But each and every time on Studio 7 munoramba muchibvunza kuti ndingati mbobvunza Farai marapira and he give you the same answer. Zviri nani kurega kuvabvunza vese nespokesperson wemapurisa muZimbabwe anoti hatina chatati tanzwa, asi vanhu vanenge vachirohwa in backyard mark. Zvinorwadza izvozvo. Kwee nyaya yekuti vanhu veZimbabwe vanodzo vanoenda kundoprotesta kundoratidzira nekuda kwehondo iri kuitika kuIsrael nePalestine. Ndosaka nyika dzemuAfrica dzine uropo humwe hunosiririsa. Mwari akati I will bless those who bless Israel, I will curse those who curse Israel. Tarisai muone nyika dzese dziri kusapota Israel kupfuma kwadzakaita vana America vana Britain vana Germany. They know the biblical kuti hondo yekuIsrael nePalestine is biblical.
Anonzi Farai marapiro, uyu Farai marapiro mutauri weZANU-PF. Anotaura somunhu akatsvera mumba, regai kutaura naye, hatozivi zvaanotaura. Anotaura kuti vanhu vanobika navo vanhu vachipambiwa, iye anga ari mwana wake ari kupambiwa, haazimbotaura achidaro. Dei zvaimbogona kuti rimwe zuva zviitiko zvakaita sai zviitike kwavari, vanhu vari kupambiwa vasina zvavatadza, vachingonyangariswa zvisina tsarukano. Farai marapira hapana chisingaperi, that must be known by you. Chimwe nechimwe chine nguva yazvo, zvichapera. Munoramba zvinhu zvamuri kuziva zvamuri kuita zuva roga rega, muchitora vanhu muchinyangarisa vanhu. Ivo vanhu muri kunyangarisa nguva yega yega munovaisepiko? Munovanyangarisira chii? Ko purpose yemaelections ndei?
Regai tidana elections kana musingati kucontest. Hamudi kukwidza munangopinda nema big dome marapira. Zvichapera zvauri kuitira vana veZimbabwe. Zvichapera zvauri kuitira vana veZimbabwe.
Kuti chavangu sei uchioma munhu. Kana chiri chokwadi kuti uri mwana womunanga. Chiri chokwadi kuti mwana kumana munanga. Chokwadi mwe wako wakaipa sawa baba. Chokwadi mwe wako wakaipa sawa mama vako. Nei kuchema kwanhu kwese uchitambudza vanhu pasi penyika iyi. Na ivo vadzimu vari pasi vakarwira nyika vamwe vakadimurwa musoro nanhasi uno vamwe vavaovheti haana makumbo vamwe vatosvika pakufa vasina kana nevamubatsirawo asi nhasi vanochema kudai chovira havana kana chimwe chavawana nhasi unonorwa nevanhu vanorwa nokuti dai kodzidai nyika yedu yanakawo tigarewo munyika dzedu tiita setatinawo nyika itwa vasiki iwe nhasi uripo pakukanganisa zvinhu zvese chavangu kudenga kuna mwari pasi pane vadzimu vanotonga kuchema kuvazhinji muna mato mukuru kune vadzimu nevari kudenga chavangu
takumbotaurawo zvedu pamusoro peabduction iri kuitwa vanhu kupambwa nekubayiwa majekiseni muridzi weizvi anonzi munyaradzika jese kana uchizvinzwa iwe kajese regedza zvauri kuita iwe ndiwe une uri ona wetocharing muzimbabwe unoronga kuti nhasi imp wecc nhenge endai munomutoche endai munomupamba munyaradzikajese iwe kajese nyara wana wezimbabwe vanyare hausvodikani hauna tsitsi neiko newe uchangofawo newe uchangofa nyange vakabayiwa majekiseni asi newe jekiseni rako rakakumirira uchangorwarawo ukangofa munyaradzikajese iwe munyaradzikajese tinyare
mamukasei pastudio 7 zanupf kana iti akatora nyika nehondo wendeona haitore nyika nehondo zvakadero chimuti chinoenda una chamisa ZANU-PF hakuna munhu anoida mukati menyika nyange tashandisa violence nyange hondo tikada kugaya kudzorera izvezvi tirikangogadzirira pangozanzi vakomana pinda musango izvezvi puti dzangu kando apa totopinda musango izvezvi hatisi kumbomira kana kanganzi puti dziri apa dzipinda musango mubhombana nezimbabwe totopinda unobhombana nezimbabwe hatimiri so ndo solution imwe inomboitwa hangu pamberi netriple c pasi nezanupf
nyaya yana Mnangagwa yana Mnangagwa irope inotobva kure chaku chaiko inotobva kure inotengerwa izi rinoramba ruchierera ruchienda ruchiuraya vanhu ruchiuraya vanhu pane mumutauro ataura kuti ande tinoita hondo hondo ingagone kuti iitike kuti tibvise Mnangagwa asi chinoitika ndechekuti tinenge taakuurayana pachedu pache zvedu isusu nekuti kana tikati tiri kunze kwenyika patinodzoka zaika kuti tiri kuya kuzorwisana nevanin'ina vedu nevazukuru vedu nevakoma vedu nehanzvadzi dzedu nanatiti nanambuya varimo muzimbabwe imomo ndovanhu vatinenge tichinetsana navo tiri kudiwa ndechekudai tatsvaga zano titaurawo nedzimwe nyika kuti dzitibatsire kana kuine vakuru vetriple c vari kumberi kwachinotaurawo nedzimwe nyika kuti vatibatsirewo pamusoro pechikara chagara mukati menyika yedu izi zizi chairova rinogara muti tichitinyanga asi rakazopedzisira rakazokurwa nenhengure wani saka dai tagona kuti tibatane chete tagona kuti isusu ngatibatanei
uya anonzi Farai Marapira uyo ngaasaononga ari kutaurira vana vake kuti hanzi isusu tinogadzira nawo ngavaendawo mapurisa acho ane chii chaanobudisa ipapo ane chii chaanobudisa chinonzi nhasi unovatsvaga munhu wamuwana ivo vakaregera itaidza mara chaiye achinyura vachingoti endai kumapurisa mapurisa anokubatsira endai kumapurisa mapurisa anokubatsira asi izvezvi kutaura chokwadi for the meantime itaidza mara akatorowa mapurisa acho aripo avari kuti endai kumapurisa mapurisa aya mapurisa ezano haasi mapurisa enyika ndosaka iwo chingonakira kuti hanzi endai kumapurisa unoenda kupi kwaunoziva kuti unoenda kuzvipereka kuti pamusoro pezvo mungasvika mukaripota mimi ndimosvika mubatwa kuri musungu mimi ndimokuchema kuti wedu we tiri kutifungurudzwa ndimobata remusungu zvakaita futi vasikana ava mazuva aya vaakutopinda mukoti nanhasi anga vasatitaura zvinhu pausina kuswerisa vafunze kuti vanzi togadzira nyaya yekuti tiriwo vanhu nekutsika vanhu zvakaitwawo uyu pamusunwa zvakamboitwa kupi kuzvi kuita drama rugadzira munhu ndichisa munhu ndichiuraya vanhu. Ngavatende mhosho dzavo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muri yemutambi wenhabvu aive nemukurumbira Rahman Gombo, uyo akashaya nemusi wechishanu kuBotswana, yazivisa vatori venhau kuti vanotarisira kuti mutumbi wemufi uchasvika munyika nemusi wechitatu kana kuti musi wechina. Mutauriri wemhuri yavaGombo vaZebulon Nhlanga vaudza vatori venhau vachiti vachazozivisa zuva rekuchengetwa kwavo. Evans Zininga abata mumwe wapatambi vakaita mukurumbira akatamba nhabvu namazuva aRahman Gombo, Stanley Chirambadare, kuti tinze maonero ake.
Iwe ndiatinoti kana tasvika kubhora ekumbuniti futbola kubvira ari player, he was a good player man. Takatamba navo ari kuHighlanders, team yaiva itontinisa chaizvo. Uyezve because yaive napedza munhu wandaitodhila naye, he was a gentleman. He always looked at facts and everything. Anga asingatevedzere zvinoita vanhu vakawanda, you know. Aita zviri correct. Nekuti I am one of those people who is threatened by his boss, you know. And I'm also as a football people, we have lost, you know, under exportism, representing Zimbabwe in Botswana as a coach. And then we know that Zimbabwe is a coach in Botswana, a cheetah basket. And the question is, what is the word? And then we know that. Because in Doma ambassador, I can put anything in a team. I can't be a foot. So these are the good people who have been helping, you know, football develop wherever they are.
Ndingatarisewo kuti vechidiki vari kukura vari kusimukira munyaya dzenhabvu idzi mazuva ano, ndezvipi zvamungati vangadzidze kubva pana Rahman Gombo?
Munoona kana munhu akatamba bhora akasvika kunational team, kana uri mwana ari kukura, ndo chinangwa chekutamba bhora, to be amongst the best in the country and represent your country. Andimaona saka komana vari kukura vazi vanofanira kuita ndezveri, kana vachitamba bhora vachitraina izvezvi, they should work very hard so that they can reach my levels iwayo. And the better still, this day's football has become more of a profession. Akatamba zvakanyanya anogona kuzvira pari kunze kwenyika and make more money. Don't need much motivation, but just looking at the current situation that he is in, that should be enough to motivate him to do better than.
Avo vanga vari umwe wevatambi vakaita mukurumbira akatamba nhabvu mumazuva aRahman Gombo vaStanley Chirambadare vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutumbi wenhengo yeTriple C Bishop Tapfumane Masaya vakapambwa nemusi wemugovera kumabhuku wakawanikwa mumapurazi eActuras. Sangano reZimbabwe Human Rights Forum rinoshora kubvutwa nekupondwa kwevatsigiri vemapato anopikisa. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti Zimbabwe isazvorova dundundu, ichiti zvirongwa zvayo zveupfumi zviri kukonzera kudzoka kwezvizvarwa zvayo kumusha. Tashika kumagumo chorongwa chedu chanasi. Jiri Washington DC, ndine Tanonoka Wande, ichikusiya muri maoko Makris Gande nenhau dzeIsindebele.